Sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights raburitsa padande mutande raro reTwitter kuti vaGodfrey Chidao Karembera nengo yebato reCitizens Coalition for Change kana kuti Triple C vanozikanwa nekuti madzibaba veshanduko varohwa vari mumaoko emapurisa kukamba yeHarare Central. State lecturer inotiwo vari kupomerwa mhosva yekusazvibata zvakanaka paruzhinji vachinzi vanga vachikurudzira vanhu kuti vavhotere vaNelson Chamisa veTriple C. Bazi rezvekuburiswa kwemashoko ratiwo padande mutande reTwitter pari kuitwa tsvakurudzo nezvenyaya yekusabatwa zvakanaka kwavakarembera vari mumaoko emapurisa. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa ari kuongorora nyaya yekuti varohwa vari mumaoko emapurisa uye imwe nyaya vari kupomerwa yekuti vange vachitsvaga rutsigiro zvisina mvumo yemapurisa nekunziwo vatuka mapurisa pavange vachida kusungwa. Mutauriri weTriple C muzvaefadza emahere vatiwo imwe nhengo yava amai Tokozi Leduwe vari kuda kutsvaga chigaro cheukanzura kuUmuzimwane Ward 20 vakarara vachishungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF.
Triple C hatisi kufara zvamuchose neelectoral environment iriko. ZANU-PF iri kushandisa mhirizhonga neviolence. Nhasi chaiye madzibaba veshanduko vasungwa pedzezvo ndobva varohwa zvakare. Takaona kukwekwe vanhu veZANU-PF vakaponda mboneni nyuve. Zvakare tine nyaya yaErasmus Nyandoro kuHarare East akarohwa zvakare nevanhu nemapurisa uye kuHarare East kwaitika violence nemathugs veZANU-PF. Tine nyaya yaTobekile Dube ari kubawayo zvakare akarohwa nemathugs veZANU-PF.
Mune imwewo nyaya bato reZANU-PF rinoti rinoda kukunda sarudzo zvakachena uye ishuviro yavo kuti mapato ese zvematongerwo enyika akwanise kutsvaga rutsigiro. Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, murongi wemusangano nekufambiswa kwemabasa mubato reZANU-PF vaMike Bima vati bato reZANU-PF rinoda kuti mapato ese havachakwikwidzana nawo musarudzo vatsvage rutsigiro vakasununguka uye kusina mhirizhonga.
As we go into elections, all parties should be given the opportunity to go and sell what they want to do as a government. We'll carry the day. So we have no fear. We wouldn't want to run a race where we run it alone. Otherwise, there is no competition. So we are as a party. We would like to compete. We are ready for competition and we will win in that competition, but we want to win in a free and fair manner. That's why we as a party we don't condone issues of violence. We want fair play.
Votatarisana nesarudzo mapato ese munyika anofanirwa kupiwa mukana wekutsvaga rutsigiro pamwe nekutaurira vanhu zvavachaita kana vave hurumende. Hatityi uye hatidi makundano atiri tega. Sebato tinotoda kukwidzana nevamwe uye tichahwina, asi toda kuhwina zviri pajekerere. Hatitodi mhirizhonga.
Vatiwo bato reZANU-PF riri kushandisa sarudzo dziri kutarisirwa muna kurume sechiyero kuona kuti zviga zvehurumende zviri kutsigirwa here. Vaenderera mberi vachiti bato ravo ratotangawo kupa ruzivo kune avo vachange vari panzvimbo dzekuvhoterwa kana kuti mapolling agents. Asi muzvare maere vati ibasa reZANU-PF kutaura zvekusada mhirizhonga asi vachiita.
ZANU-PF inotaura sezvaita vabina izvozvo kuti havatsoda mhirizhonga, asi on the ground mhirizhonga ndo yavari kutoshandisa.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaSidix Muradzikwa vatiwo mamwe mapato munyika haasi kupiwa mukana wekutsvaga rutsigiro.
Rinonyenga rinohwarara uyezve dindingo harichinji mavararo. Zvinhu zvizhinji zvinovimbiswa nekutaurwa nebato reZANU-PF, asi nguva zhinji harizo zadzidzi zvarinotaura. Mamwe mapato haasi kuwaniswa mukana yakakodzera. Anoshandisirwa mhirizhonga nemitemo yainonzi lawfare pachirungu kana vachida kuita marali kana kuti vabudewo zvavo pazvivhitivhiti kana nepedzero dzenyika panguva yatikasatana nayo mabaelections. Harisi kuitika zvinhu izvozvo, saka yangorowo mashoko zvavo, kwete kuti ndo zvarinoita bato iri, bato remhirizhonga.
sarudzo dzemabai elections dziri kutarisirwa kuitwa musi wa 26 Gurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.